tatarisa bumbiro remutemo rinova ndiro foundation kana kuti rinova ndiwo mudzi unoita kuti nyaya dzekodzero dzinge dzichifambiswa muZimbabwe. Saka taona kuti pane kutyorwa kwekodzero dzevana veZimbabwe dzichienderana nenyaya dzesarudzo. Saka ndo zvaita kuti tigone kunge tichitora matanho ekuenda kumatare edzimhosva.
Asika pane nyaya yechirwere cheCOVID-19 chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Hamuoni here chiri chikonzero chakasimba chekuti sarudzo dzimbomira kuitwa, nekuti chirwere ichi chikapararira chinogona kupinza nyika muna taisireva?
Kana tichinge tichitarisa nyaya dzesarudzo, chisi chinhu chekuti munhu anogona kuti akagara kumba kwake kuti aiwa sarudzo hadzichaitwa. Sarudzo dzinoitwa nenyaya yekuti dzinove bandiko rezviri mubumbiro remutemo. Saka kureva kuti zvakadatarwa nebumbiro remutemo zvinofanira kuti zvinge zvichitevedzerwa. Saka kana tichitarisa isusu COVID kana kuti chirwere chanetsa pasi rese, tichitarisa nemaererano nemafambisiro achiri kuitwa muZimbabwe, tinotarisa tichiona kuti zeki pachezvayo rinova bazi rinoona nezvesarudzo rakatogadzira polisi yekuti vangaite sei sarudzo munguva yeCOVID.
Yanga ichiratidza kuti kudii?
Polisi iyoyo yanga ichiratidza iyo kuti zvanga zvichigoneka kuti sarudzo dzinogona kuitwa munguva yeCOVID. Zvekare kana tikatarisawo dzimwe nyika, ngatitarisei Malawi inova iri musadhaki yakatoenda kusarudzo mumwedzi mishoma yapfuura. Ngatitarisei Burundi yakaenda kusarudzo mumwedzi mishoma yapfuura. Saka hazvisi zvichakwatiri kuti sarudzo dzinogona kuitika here muCOVID. Chakakosha ndechekuti tadzivirira here, taita here zviri kukurudzirwa neWorld Health Organization, taita here zviri kutaurwa kuti tinge tichikwanisa kuita sarudzo dzedu munguva yeCOVID. Saka kana tichinge tichitarisa nyaya yepolisi yavakadevelopa, tiri kutarisa iyo kuti bumbiro remutemo rinoti chii panyaya dzesarudzo.
Ko iwo mutemo wavachiwenga uyu wechimbi chimbi kana kuti statutory instrument?
Statutory instruments iri kumisa sarudzo iyo yakaiswa navachiwenga ingaita simba here rinopfuura section 2 yeConstitution yeZimbabwe. Uye maitiro avo ivo semunhu kana kuti seofisi yavo ya Minister of Health ingawana simba here rinoenda pamusoro pesimba rinopiwa ZEC ne section 235 yeConstitution yeZimbabwe inotaura independence kana kuti kuzvimirira kweboka rinonzi Zimbabwe Electoral Commission. Uye tichizotarisa section 239 zvekare yemafambisirwo kana kuti yemabasa anotarisirwa kuti anga achiitwa neZimbabwe Electoral Commission. Saka tichinge tichitarisa zvose izvi zvakabatana pamwe chete, tinoona kuti COVID haingava ndiyo chikonzero, nekuti tatarisa mazuva atiri anaya irikuratidza kuti yadzikira. Uye polisi yeZEC yanga ichiratidza kuti yanga yakagadzirwa zvine unyanzvi kuratidza kuti vakanga vakagadzirira kuziva kuti nenyaya yeCOVID tingaite sei kuti tinge tichikwanisa kuita sarudzo dzedu dzakasununguka.